Editorial reflecting American ideals and institutions.
Mangwana na kanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwana nanhasi, uri musi wechina, urume 4, 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanowedzera zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru muhurumende pamwe nemamwe makambani negore rimwe chete. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vatanhatu vakafa nechirwere cheCOVID-19, vamwe makumi matatu nemumwe vachiwanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nezuro vakawedzera zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru muhurumende yeZimbabwe pamwe nemamwe makambani negore rimwe chete vachiti kodzero dzevanhu dziri kuramba dzichityorwa muZimbabwe. Kunyanga hava vaBiden vasina kudoma nemazita uye kutaura kuti vanhu vangani vari pazvirango izvi, gore rapera America yakawedzera zvirango izvi negore pavanhu pamwe nemakambani zana nemakumi mana nemumwe kana kuti 141 kusanganisira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. VaMnangagwa nehurumende yavo vagara vari kukurudzira kuti zvirango izvi zvibviswe vachiti zviri kukanganisa raramo yevanhu muZimbabwe. Studio 7 yakundikana kubata gurukota idzva rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika waFrederick Shava, kanawo gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amaimonekwa mutsvangwa ava vanga vasiri kudayira nharembozha yavo uye vanga vasati vapindura mibvunzo yedu panguva yataenda pamhepo. Munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vanga vasiri kudayirawo nharembozha yavo. Asi sachigaro weZANU PF mudunhu reNorth America vaRegis Charumbira Vhusango vanoti danho ratorwa navaBiden iri harina kuvashamisa sezvo vachiziva nechakare kuti America ine mutemo wayo wekudyidzana nedzimwe nyika wainoteera zvisinei nekuti ari kutonga ndiani.
Chitiko ichi isu hatina surprise kana chatinge hapana chikashamadzo chatinacho, nokuti toziva isu kuti takagara tazvitaura vaBiden pavaikambeina tikati no, America ine foreign policy yayo. Saka foreign policy yeAmerica haichinji nokuti wapinda ndiBiden kana kuti ndiTrump wadzoka. Vacharamba vachingodisa pamasanction because takatorera vapambe pfumi nyika yedu yavakauya vakatipamba. Saka pane izvozvo vacharamba vachititemera kuti makatorerei nyika yemukabvisirei varungu muZimbabwe. Asi isu tinoti vhuta akatotora. Kana vachida zvokuti tigwisane nenyaya yemasanctions, aiwa iro department ratosiyana nekutora kwatakaita ivhu. Ivhu takatora hatichadzoseri kuvarungu.
Asika vacharumbira vakatemerwa zvirango ava vari kunzi vawedzerwa zvirango nenyaya yekuti vari kuramba vachityora kodzero dzevanhu, havasi kugadzirisa shanduko inotarisirwa kuti munyika munge muchiitika.
Mubvunzo wamabvunzo wakanaka zvikuru. Chandoda tionesane neAmerica ndechekuti vakapesura rini kuwakunzi mitemo yevanhu iri kumbunyikidzwa muZimbabwe, kana kuti vari kungoshandisa maold tricks avo avagara vanongoziva kuti kana vakamashandisa Zimbabwe yagara inobva yangodzoka pamasanctions. Vagara vakazviplana paforeign policy yavo kuti pane nyika dzatiramba takangoisa pamasanctions. Saka muona kuti kwatiri hapana kana chinotikashamadza. Tinoziva tichere imwe administration ichauya vacharamba vakangoisa pamasanctions. Saka isu senyika tafunga kuti tigadzise nyika yedu toga without or with masanctions kuAmerica.
Asi chiyo chiri kutadza kuti hurumende yenyu yeZANU PF igadziridze nyaya dziri kunzi dziri kutyorwa kodzero dzevanhu nezvimwe zvakadaro, chii chiri kunetsa ipapo?
Hapana chiri kunetsa, nokuti kana muchitarisa iko zvino mungaona zviri kuitika vhiki yapera iyi nemasiki aperai. Ivo vakuru vakuru vanga vari kuMDC vana tonoona Senator Trivius nevamwe vakutouya kuimba huru kuZANU PF kureva kuti kana ZANU PF yanga ichinzi iyo inofora mutemo, kose vakuru veMDC vakuuya vachinoka pamadhoo eZANU PF vachititivhurireo tipinde tahwa kutonogwa kunze uku. Hani muri kuona here kuti America ichazopedzisira yashaya zvokuita, nokuti vanhu vese vari kuMDC especially kuopposition yeMDC vachapedzisira vazhinji vacho vavuya kuZANU PF. Zvozozoita kuti America ichishaya kuti yoisa assumptions. Zirikiti kanda shukuti. Vanhu vemuZimbabwe, MTC ZANU-PF, maZimbabwe ni macitizens. Varikuona kuti masanctions aya haasi targeted. But masanctions aya ari targeted kunyika yose kwete kuma official, ma elected officials. Saka izvozvo ndozviri kutiitira kuti vamwe vedu vari kubatsirira opposition vabve vave kuzojoina ZANU-PF. Vanogojoinirei iko kupuwa masanctions kana ivo vachiva kuopposition kuriko kunenge kuri nani.
Vanga vari sachigaro vezanupf mudunhu renorth america varegista rombira vhusango vari parunare kuedmonton kucanada nestudio 7. Tabatawo gweta rinorwira kodzero dzevanhu vari mukuru wehuman rights watch kuchamhembe kweafrica vadhiwa mavhinga avanoti havana kushamiswa nedanho ravabiden iri nekuti hurumende yezimbabwe haina zvairi kuita mukugadzirisa nyaya dzekodzero dzevanhu.
Matanho emukuru weamerica vabiden haashamisi zvachose nekuti taiona mviro-mviro dzacho nenyaya yekuti hurumende yezimbabwe yainge yavimbisa kugadzirisa nyaya dzekodzero dzevanhu muzimbabwe asi hazvina kuzoitwa. Yainge yavimbisa kuvandudza mitemo kusanganisira mitemo yesarudzo. Zvese izvozvo hazvina kuitika. Nekudaro hatina kushamisika zvachose tichiona kuti america yawedzera zvirango kune vanhu vari kunzi ndo vari honzeri dzemhirizhonga nekutorwa kodzero mukati menyika yezimbabwe. Kusvika pava nekugamuchirwa nekuchengetedzwa kwekodzero muzimbabwe ndokutiwo zvirango izvi zviri kuvanhu zvitupfunurwe. Zvese izvi tanga tichizviona zvichiuya tikaedza kuyambira vamunangagwa nemakurukota avo kuti mushonga wengozi kuiripa gadzirisai nyaya dzekodzero zvirango zvibiswe, asi hapana akateerera mashoko eyambiro aya.
Tinoona kuti hurumende yezimbabwe iri kuti iri kuita zvose zvainogona uye vanoonawo america sekunge itori imwe yenyika dzinotyorawo kodzero dzevanhu asi inoda kuranga dzimwe nyika. Munotiine maonero aya?
Hachisi chokwadi zvachose kuti hurumende yezimbabwe iri kuzadzisa nyaya dzekodzero. Tinoziva kuti yakavimbisa asi haina kuzadzisa. Topa semuenzaniso nyaya yevanhu vakapfurwa nemauto nemapurisa muna Nyamavhuvhu wa2018 pakagadzwa sangano raitungamirwa navava Mushandi. Ndakataura pachena kuti vanhu vakaita izvi ngavasungwe vamiswe pamberi pematare edzimhosva, uyezve mhuri dzine vanhu vakapondwa nevakakuvadzwa dzipiwewo migove nezvimwe zvikwanisiro. Zvese izvi hazvina kuitwa. Nyaya yekuvandudza mitemo haina kuitwa, uyezve tiri kuona kuti vanhu vari kuramba vachishungurudzwa, vamwe vachipambwa, vamwe vachirohwa vachiti vakakira mberi, vamwe vachikandwa mumatorongo. Munhu wese anoziva kuti muzimbabwe ndepapi pari kutyorwa kodzero. Saka hurumende yezimbabwe haisi kutaura chokwadi. Chokwadi ndechekuti zvinhu hazvisati zvanaka pamusoro pekodzero mukati mezimbabwe.
Zvinosiya papi iyo hurumende yezimbabwe iko kuwedzerwa kwezvirango kuti tionawo kuti vamwe vakawedzerwa zvakare neEuropean Union mazuva mashoma adarika.
Izvi zvinongoreva chete kuti muromo hauzarirwi nerwizi. Zvoreva zvekuti hurumende yezimbabwe ngairege kufunga kuti ingahwanda nemumwe kana kunyengedza pasi rose nekuti vanhu vari kuona zviri kuitika. Saka chinongodiwa chete kugadzirisa nekuzadzisa kuchengetedzwa kwekodzero muzimbabwe, kuvandudza mitemo, kugadzirira sarudzo dzakanaka dzichauya muna 2023 dzisina kubirira. Zvese izvi zvikaitwa munoona zvinhu zvichisanduka, uyezve ukama hwezimbabwe nedzimwe nyika dzinenge vana america, britain neeuropean union munoona ukama hwoshora huchitanga kunyevenuka.
Vanga vari mukuru wehuman rights watch kuchamhembe kweafrica vadhiwa mavhinga vari parunhare kubritain nestudio 7. Rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vatanhatu kana kuti 6 vakafa nechirwere checovid-19, vamwe makumi matatu nemumwe kana kuti 31 vachiwanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasiya uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi nyika yose kubva patanga chirwere ichi wasvika pazviuru makumi matatu nezvitanhatu zvine zana nemakumi manomwe nevapfumbamwe kana kuti 36,179. Uwandu hwevanhu vafa hwakasvika pachiuru nemazana mana ane makumi manomwe nevasere kana kuti 1478 vanhu zviuru zviviri nemazana masere nemakumi mapfumbamwe nevatatu kana kuti 2893 vakabayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 nezuro. Zvichakadaro, mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu munyaya dzezveutano reCommunity Working Group on Health Vaitai Rusike vari kukurudzira hurumende kuti isimbaradze mabasa ekudzidzisa vanhu nezvenhomba yeCOVID-19 yeSinopharm yakabva kuChina, vachiti pachine kuzengurira kuibayiwa kune vamwe vashandi vemuzvipatara kusanganisira vakoti navana chiremba. Asi mukuru anoona nezvekurwisa denda iri munyika Dr. Agnes Mahomva vaudza bepanhau reHerald kuti vakawanda vave kuda kubayiwa nhomba iyi. Kusvika pari zvino mubazi rezveutano makafa vashandi gumi nevasere uye vamwe vanodarika zviuru zvina vakabatwa nechirwere cheCOVID-19. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata varusike.
Hatida dzidziso yakakwana uye yechokwadi maringe nekubayiwa kwenhomba yeCOVID-19. Saizvozvo tiri kuona veruzhinji havasi kunyatsogamuchira urongwa huripo hwekuti vanhu vabayiwe dhomba yeCOVID-19 nekuda kwekuti havasi kunyatsopihwa mashoko uye dzidziso yakakwana. Hurumende inofanirwa kuona kuti vanhu vapihwa dzidziso yakakwana kana chirongwa ichi chekubayiwa kwedhomba yeCOVID-19 kuti chinge chichibudirira. Tiri kuona kubva zvatanga kubayiwa ava vatinoti mafrontline health workers, pane dambudziko rekuti uwandu hwavo hausi kunyatsofadza nekuda kwekuti ivo pachezvavo vashandi vezveutano havasi kugutsikana nemashoko aripo maringe kunyanyanyanya nevhaksini yeSinopharm iyo inobva kuChina.
Zimbabwe iri kutarisirawo dzimwe nhomba kubva kunyika dzekumawirira uyo kuRussia. Izvi zvingabatsirawo here?
Kuuya kwedzimwe nhomba kunogona kubatsira kuona veruzhinji vachigamuchira kana kutambira nhau yekubayiwa nhomba iyi nekuda kwekuti budo munyika tagara tine dambudziko rekuti vanhu vazhinji havanyatsotrusta kana kuva nekuvimbika nezvinhu zvinobva kuChina.
Asi dambudziko rekuti vanhu havasi kuda kubayiwa vachiti inhomba yekuChina hakusi kwakungotsvagawo here uta nemugati?
Dambudziko harisi rekuti vanhu havasi kuda kubayiwa, kwete, nekuda kwekuti vana veZimbabwe vagara vachibayiwa nhomba, vana vacheche vane makore ari pasi pemashanu vagara vanobayiwa nhomba yekudzivirira zvirwere zvakasiyana-siyana. Saka hazvisi zvitsva zvekubayiwa nhomba, asi dambudziko guru riri panhau yeSinopharm vaccine, kuti sei hurumende yakasarudza mhando iyoyo yevhaccini ipo paine mhando dzakasiyana-siyana, dzimwe dzacho dzichitori neyavanoti efficacy inotori pamusoro kudarika yeSinopharm vaccine iroro rokubva kuChina.
Mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health Vaitai Rusike vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Steering Committee yebato guru rinopikisa munyika reMDC Alliance yakasangana nezuro muHarare yakashoropodza zvikuru urongwa hwehurumende hwekuda kubvisa mhuri dzinodarika chiuru dziri kuchilonga mudunhu reChiredzi kuti nzvimbo iyi idyarwe uswa hwechikafu chemombe hwekambani yemukaka yeDen Dairy. Gurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo vakazivisa nezvedanho iri kuburikidza nemutemo weStatutory Instrument 50 of 2021 uyo wakaburiswa musi wa26 kukadzi gore rino. Studio 7 yakafonera vaMoyo nezuro manheru kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi, asi vakati vakanga vasiri kunyatsonzwa mibvunzo yataivabvunza. Havana kuzodavira zvakare nharembozha yavo. Asi mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlachiwayo vanoti bato ravo richatora matanho ekuona kuti mhuri idzi dzaramba dziri mumisha yadzo.
Standing committee yebato yakasangana nezuro ichikurukura zvinhu zvakati wandei nechidimbu zvinosanganisira nyaya yanetsa yekutorerwa minda nekutorerwa kugara kwevanhu vekuchilonga kuChiredzi Masvingo Province. Zvinosuwisa kuti tive tine nyika ine maitiro akadaro. taona kuti maitiro aya Zanu PF yagara ichitoramba ichizviita yakazviita kuchisumanje ichitorera vanhu minda ichipa Bill Rodenberg kuti arime nzimbe dzake dzekuita ethanol. Tinozviziva kuchingwizi vanhu vakabviswa kwachiyadwa, vanhu vakabviswa panzvimbo dzavo, asi chavakawana hapana, hapana kana benefit inouya kwavari. Tutarisa zvikoko kuruda kubviswa vanhu, vanhu vakawandisa, totaura nenyaya yevanhu vanopfuura 12,000 zvichireva kuti mafamilies akati wandei. Zvinorwadza kuti vanhu vabve panzvimbo pavo vachibviswa nevanhu vanoda kurima sora, zvichireva kuti vane masimba ehurumende vari kumashandisa zvisizvo.
Saka zvii zvamakasunga zvikuru takatarisa nyaya yekucheredzi yamakachema nayo zvakanyanya?
Kuchilonga uku nyaya yekutorera vanhu minda inofanira kumira, ndochekutanga kutorera vanhu pekugara inofanira kumira, nekuchimbi chimbi chirongwa ichocho hachifaniri kuendera mberi. Isu semusangano tichatungamirira vanhu, munozviziva isu togara tiri vanhu, tichatungamirira vanhu mune nzira dzakawanda maconstitutional ways ekudyla nenyaya iyoyo. Saka tichaita zvakawanda, zvimwe zvacho zvatisakwanisa kutaura pano pari zvino, asi vanhu vachaona zvinhu zvaakuitika kuti nyaya iyi ikwanise kumiswa, vanhu vagare mudzimba dzavo. Isusu tiri pati rinoremekedza kodzero dzevanhu, rinoremekedza toti macultural beliefs.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlachiwayo vari parunare neStudio 7 vari muHarare. Samisoro yenhau yemamwe masangano. Bepanhau reHerald rine musoro wenhau unoti muzinda weZimbabwe uri muSouth Africa wakatanga zvakare kuita mabasa vakanga vambosendeka parutivi nekuda kwemutemo unorambidza kufamba-famba kwevanhu kana kuti lockdown. Bepanhau reDaily News rine musoro wenhau unoti matare edzimhosva nyika yose akatanga kushanda semazuva ose zvichitevera mwedzi yakawanda achishanda zviri pasi pezvinotarisirwa nekuda kwedenda recovid-19. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nhengo dzeparamende dzemuAmerica pamwe nemasangano anorwira kodzero dzevanhu vakatambira nemufaro kusunungurwa kwevatori venhau vana nevashandi vezvenhau mudunhu reEthiopia reTigray. Vakakurudzira kukosha kwemapoka enhau mukuburitsa nyaya dzekusagadzikana. Papera mwedzi yakati kuti mushure memusarudzo dzakaitwa muna 2020 muAmerica, idzo dzakaona vanhu vakawandisa vachivhota muAmerica, zvokupinza bato reDemocratic Party mumuzinda weWhite House pamwe nemasimba mumatare ose eparamende, asi vebato rinopikisa reRepublican Party vave kuedza kuwandudza mitemo inobata sarudzo mumatunhu ose ari munyika. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Nokutungamidzai vateereri nevashamarari, ndaida kutaura kuita kwava munangagwa vari kutungamirira nyika yeZimbabwe vane kutyira kukuru, izvo zvinosiya vana veZimbabwe vajungwa-jungwa mwoyo yavo kubudikidza ndivo vari kushaisha kufambisa zvinhu munyika kuti zvienderere mberi, zvakaita seupfumi, mabasa nerunyararo munyika. Zvinhu izvi ndo zvinokonzeresa kuti vamunangagwa pa-2023 yatakatarisa apo vachashayiwa kana vhoti kana imwe zvayo. Saka mukaona vamwe vedu vari kutengwa nemari vachienda kuZanu PF, vanhu vari kuona mimwe mikono iri kudonha kuZanu PF uko vachifungidzira kuti pamwe vangapiwa zvigaro zvouminista. Kanganwai.
Halo, 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 pastudio 7. Munotamba here mweshe? Ndiya Obvious Makuru paSouth Africa. Kwakadini hako kuEastern Cape ndokwatiri kunoko. Taikumbirawo mukoma Hwande namukoma Mujonga akandevele muvhuro audio yangu izike wokudhande rikodha. Pakuti handiri kurikodha hazvishandi. Tinokumbirawo rubatsiro, maonero angu, tinokumbirawo rubatsiro sevana veZimbabwe mukati menyika yeSouth Africa. Taperwa nechikafu chekurya mukati medzimba, hatinazve pekuenda. Hurumende yekuno haitipi chikafu, hatinazvo zvakaperera. Taikumbirawo kuti hurumende tibatsirewo tisasvika pakuefekitwa ngecoronavhairasi. Takumbira kuti basiriwo kuti vhuro maboda tiende kanyi kuZimbabwe totambudzika kuna vana vedu. Totenda hurumende yavamunangagwa zvairi kuita izvozvo. Tinozvitenda ngavaangire kusunga malockdown nekuda kwekuti chirwere chekoronavhairasi chakawandisa. Saka malockdown ngavasunge. Isu taingokumbira kuti vati vhuro maboda tiende kumba kwedu kuna vana vedu. Mazvecha henyu.
Halo, pastudio 7 hapo, makadiko, ndine chimo changu chatanotaura kuti ndaikumbira mukudzoro watakaofira zvovo, vasati mushonzera maticha edu, nekuti izvo takatobvisa fizi, dziri vana toti muchikoro iwo watanga kunishonza maticha, vaiti vasaenda kuzvikoro, kuchikoro hakuna masanitaiza, kubva kuti masanitaiza patanobhadhara fizi takatotenga, zvanzi itai pakaifunza maticha echipe ishoma, vana vana kudzidza, vana vakaziva kunyora nzvimbo kumatesti vakafoira, saka taikumbira kuti ndivapo tinyarava. Mbosia matenda kuzvikora tebasa ravo vambomira kuda zvepolitics because vanhu vekuti vanenge vachitovaibva zvichona vatanga vafira zvo vambodziregerawo please ndatenda zvo
imi vana mukoma dzonga imi vana mukoma dzonga pandimire munodhuva kuti munopa chirongwa chenyu kuti tinokumbira muise mahodhi enyu asi mahodhi iyo tinoisa muzoridzi kunyange zvenyu mukakona kuridza hodhi yangu iyi asi ndatotaura ndoda kutaura pachigaro chavamuhadhi ini chigaro icho ndakachitarira handioni zvachaishanda kubva sure kwose chaingova chokungopedza mari dzenyika chete ndosaka nhasi chahobuda pachena neuori hwakadai hwekubata vakadzi vevanhu nezvimwe zvose zvinotevera nekuti kubva sure kwose chigaro ichi handioni zvachaishanda mukatobvunza vamwe vana vanokura makore ano munhu iwoyo unoyu muhadhi havatomuzivi asi iye ari mutevedzero mukuru wenyika waingova munhu akangonyarara akangogara akangotidziya akangogadzikwa pachituro haana kana nemazano aibetsera kana kubetserawo kutsivura kana purezidhendi kana kudii kana kutaurawo zvinotaurwa waingova munhu akangogara achimora hake mari yenyika saka handioni zvachinoshanda zvigaro ichochi nyange munhu akarega kuisiwa achatevera iyeye anoda kuisiwa anoda kudomwa ndiona zvakangofanana nekuti pagare pasina munhu nekuti hapana zvavanobetsera ndatenda chero mukaregainyi kuvhura odhiyo yangu asi ndo mashoko angu iwavo
makadiko pastudio 7 nendi ivanzi ndiri kutaura ndiri pasouth africa ndoda kutaurawo pamusoro penhomba iyo yadai kuda kubayiwa muzimbabwe kubva kuchina kuzveshuwa nhomba iyoyo inoda kuongorogwa itoongorogwa chaiko chaiko because kana china dziya hadzisi nyika dziri straight dziya dzinogona kupa vanhu zvinhu zvati dzida kuona kuti zvinoshanda sei vanhu vakapera kufa nokuda kwezano inongopiwa zvinhu zvemahara nana china ichikona kugadzirisa nyika kuti iwane mishonga nokutesta mishonga zvakanaka ungoda kungokarira kungokupiwa zvinhu unoda kudoti idoteveregwa nyaya yekutestiwa kwemishonga iyoyo
studio apo muri sei vana vekwamajonga apo haataurei mwonzora zvaari kuita izvovo achazviona kumaelection kuti hakuna kwezvinosvika isusu tinaabachamisa MDC Alliance ndoyetiinavo endi ndo vetichavhotera kubachamisa noti zvake zvekuda kuzame kuda kuuraya pati yabachamisa MDC Alliance pati yevanhu
idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Mamwe masangano anomirira kodzero dzemadzimai munyika ari kukurudzira kuti basa rakasiyiwa navakembo muhadhi mushure mekupomerwa mhosva yeupombwe ripiwe kumunhukadzi. Mutungamiri wesangano reIdentities Media Muzvare Nyari Mashaya Mombe vanoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanofanirwa kudoma mudzimai semumwe wevatevedzeri wavo sezvo bumbiro remutemo wenyika richikurudzira kuenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume nevanhukadzi. Ngatinzwei hurukuru yaitwa namafilasi Mushanganya weStudio 7 namuzvare Mashaya Mombe.
Zvinhu zvatinogamuchira tichitarisa kuti nyaya dzavaipomerwa dzekutora madzimai avanoshanganawo vachiita madzimai kunyanyanya takatarisa pazvaitikira futi mumaofisi ehurumende kubva kunova kuri kubasa vari kune vanhu vakawanda vari kuti maminista akawanda ari kuzviita hatisi kuda Zimbabwe ngaichininiwe Zimbabwe ngaichena asi tichidzoka panyaya yavamuhadhi tiri kuti susu tikatora muzimbabwe mune president murume first vice president murume
Tinoona kuti muri kukurudzira kuti pange paine mudzimai pabasa rasiwa navamuhadhi. Sei muri kudaro?
Madzimai emuZimbabwe munomu. Tichitakara chikonzero chadonedza vamuhadhi. Inyati kupadziza madzimai. Chinodzikamwa pasi rese. Kuti varume vamwe vakawanda. Kana vari pazvigaro vanombunyikidza vakadzi. Vanotora vakadzi vepabasa vachiita vakadzi vavo. Kuti mukadzi arande kudanana nabhosi zvimwe nguva dzinonetsa. Chiimagine iwewe. Vice President vakakuti ndokuda unoramba wakadini zvinhu zvakaomesesa izvozvo asi takanangana nekodzero dzemadzimai mutemo bupiro remutemo wedu rinokurudzira equality even mupublic service saka isu kungoti ndakuve neequality chinzvimbo chedu chatobviswa ichi chavabvisa vachitabvisa zvavachitiisa ichi kumai tichongewo.
Munoona chikumbiro ichi chichitambirwa here nehurumende? Nekuti tinoona kuti vamunangagwa ndo vari kunzi ndo vachadoma achange ari kutora basa iri.
Vamunangagwa vanofanira kutya mutemo nekuti kumbiro remutemo wedu rinonyatsosarwa munhu wese ari pasi pemutemo vanotongwa neconstitution. Tiri kutaurai kuti ndapave nekumirirana kwakakwana kwakaenzana nekana ipiwe yakaenzana. Saka tatichitaisa zvedu chingoona vamunangagwa nhasi vatora ma maminista vaisa pa minister of foreign affairs agerewa murume tikatata maminista ari muZimbabwe muno vakadzi vashomana vari kungoramba vachityora mutemo. Saka tinoti vamunangagwa kana tichiti Zimbabwe is open for business vachikoka vanhu kunzoko vachiti ngavatangewo kuonekwa vachiremekedza bumbiro remutemo wedu kunyanyanyanya tichimbotanga neequality. Izvozvi zviri mumonthi yeInternational Women's Month pa8 tichikommemorata International Women's Day. Zimbabwe ngaitungamirewo vamunangagwa vamunhu vatori loya kuita rinoziva nezvemutemo ngavachengetedze mutemo ngavatye mutemo ndozvatinoda kuona izvozvo.
Vanga vari muzvare nyari Mashaya Mombe vesangano reIdentities Media vachitaura naMavelous Muhlanganya weStudio 7 vari parunhare muHarare. Zvino tokupai kambo magogo kubva kuna Simon Chimbetu.
Chikoro ndakapedza basa ndakadzidza asi harisati ramuka munhu wechirungu. Chikoro ndakapedza basa ndakadzidza asi harisati ramuka munhu wechirungu. Kunyangwe ndisina shani
pera tumbotarisa zvakazviri munhau dzanhasi. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanowedzera zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru muhurumende pamwe nemamwe makambani negore rimwe chete. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vatanhatu vakafa nechirwere cheCOVID-19, vamwe makumi matatu nemumwe vachiwanikwa vaine chirwere ichi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manhero anhasi apo tichakupai dzimwe nhau. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@vuenews.com. munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.viewishona.com. Ndiri muWashington DC, ndini Jonga Kandemiri, ndichiti moswera zvakanaka vateereri.